This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 14, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Matare dzimosva emagistrate muHarare anofuma akapwanywa.
ZCTU yoronga kuratidzira muchinhoi mangwana.
Nyanzvi dzopesana pane zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munguva yavanga vari sachigaro weSADC.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi kudare redzimhosva muHarare kwamuka kwakapwanywa kukawanikwawo magrenedhi pane rimwe bhanga mukati meguta. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvinonzi pamuka pakapwanywa pamatare aMajor Street muHarare nhasi zvamboita kuti kutongwa kwenyaya kumbomiswa kwemaawa anokwana mana. Mukuru wemaMajor Street muHarare vaMishrod Guvamombe vaudza Studio 7 kuti pane midziyo yemumatare yabiwa pakupwanywa kwaitwa pamatare apa.
Ndiwo kuti pakapazwa usiku wapera paHarare Magistrate Court parotonhoro pa50 floor. Mbavha yakapinda nepa window. Yakabvisa maglazi pa window yakapinda mukati muoffice ne pa reception area ye pa regional court. Pakabva padiwa computer ne printer zviri worth about 1500.
VaGuvamombe vati vasvitsa nyaya iyi kumapurisa ayo ambovhara mikova yematare kwechinguva.
Nyaya yakamhangara kumapurisa. Taimhangara kumapurisa kuseni kuno. Mapurisa ari kufeya-feya nyaya. Hatisatanyatsoziva kuti zvakanyatsofamba sei. Hatiri mumaoko memapurisa nyaya.
Kunyange vaGuvamombe vasina kutaura zvakawanda, vamwe vashandi vepamatare apa vasina kuda kutaurwa mazita avo pamhepo, vaudza Studio 7 kuti kubiwa kwaitwa zvinhu izvi kunogona kukonzera kuti dzimwe nyaya dzanga dziri mumatare dzitadze kutongwa zvakanaka kana kuenderera mberi. Tichiri mumatare, mutongi wedare raMajor Street, vatendai mawe, nhasi vabvumidza vaSamson neRwande nevamwe vatanhatu vanove nhengo dzeMDCT vese kuti vabhadhare mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa. Hurumende iri kupomera vane Rwanda nevamwe vavo ava mhosva yekukonzera mhirizhonga pamuzinda weMDCT paHarvest House pazororo remagamba mushure mekunge varwisana nemapurisa ekanzuru akaenda pamuzinda weMDCT apa achiti pane munhu wavaitsvaga anotengesera mumigwagwa wavaida kusunga akatizira pamahofisi eMDCT aya. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vasungwa ava vanzi vabhadhare madhora $50 pamunhu wega wega uye kuti vasvitse mapasipoti avo kudare pamwe nekuti vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga. Mune imwewo nyaya, zvinonzi pawanikwa magrenedhi maviri panze pebhanga reFBC riri panosangana migwagwa inoti Nelson Mandela naLeopold takawira nhasi mangwanani. Zvichakadai magrenedhi aya abviswa asi mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuti vashandi varatidzire mangwana muguta rechinhoi zvichitevera kupiwa kwarakaita rutsigiro nemapurisa ekuchengetedza runyararo. vakafano bata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri vaGideon Shoko vanoti sangano ravo rakatadza kuenderera mberi nekuratidzira svondo rapera mushure mekunge mapurisa ati akanga asingakwanisi kuvachengetedza sezvo mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanga vachishanyira guta iri panguva imwe cheteyo. Svondo rapera ZCTU yakaronga kuratidzira muHarare, Mutare, Gweru, Bulawayo nechinoi asi kuratidzira kwemuHarare kwakavhiringidzwa nemapurisa kukatadza kubudirira. Vashoko vanoti vave kuronga kuti kuratidzira kwemuHarare uku kuitwe mugovera wesvondo rinouya musi wa22 Nyamavhuvhu.
Ya, ndizvo mapurisa akabvuma kutiko demonstration inogona kuitwa. Demonstration iri kuitwa mangwani. Serudziva kwenyu, demonstration yaipa hunge yakaitwa neSaturday. Asi mapurisa akatiwo mungaiti demonstration nemhosva yekuti vaMnangagwa vari kuuya muno, saka hatisi kukwanisa kuti tikupei mvumo yekuti muite. Saka iye zvino vazobvuma manje kutiko mangwani demonstration ngaiitwe. Saka mapreparations ari paadvanced stage kutiko mangwani kuchinoi kuitwe demonstration iyoyo.
Mungayeuchidza vateereri kuti zvii zvamuri kunyunyuta nazvo pakuratidzira kwamangwano?
Nyaya yatinoita nayo inyaya yekudzingwa kwevanhu after patiwa Supreme Court order kana kuti judgment navadya usiku nevamwe vavo kutiko vanhu vanogona kudzingwa rinokupuwa notice. Musenzerwa akangozvifunga anobva angokudzinga kuti hano iwe ndakutopa notice order. Saka ndiyo nyaya yatiri kutaura pamusoro payo. Tinotaurazve pamusoro pehurumende kuti kuhurumende pakaitika zvinhu izvozvo 17 August hurumende yakatanga kuita nhonho dzekuti tigadzirise nyaya iyoyo. Isu takanga tavataurira kuti ko purezidendi ngaaseenzese masimba ake Presidential Powers Act kuitira kuti ko zvinhu zvigadzikane vanhu vasadzingwa mabasa. Asi purezidendi akaramba kuseenzesa iyoyo. Chinotikashamadza ndechekuti icho purezidendi akakwanisa kuseenzesa masimba iwayo kuseva macomputers furniture yepismas. Asi panodzingwa vanhu vakawanda mabasa kudaro izvo kuma20,000 president is unable kuti aite izvozvo, aise mitemo iwoyo kuita kuti zvinhu zvidzokere panormality. Saka tinogunununa nenyaya iyoyo, ndiyo nyaya huru yatiri kutaura. Uyezve tiri kuti iko ko inga zano PS payakanga ichikambeni yakati hanzi it is going to ita majobs 2.2 million. Iye zvino ZANU PF ndiye yaakubvisa zvemabasa iye itinaumbokrieta. Vakanga varipo vakutobviswa.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru muZCTU vaGideon Shoko vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America.
Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeAmerica vaJohn Kerry vaenda kumuzinda weAmerica muCuba nhasi uko varemekedza mureza weAmerica uyo wasimudzwa zvakare muHavana nhasi. Izvi zvinoitika mushure memakore makumi mashanu nemana nyika mbiri idzi dzisina ukama hwakanaka. VaKerry vati chirongwa chanhasi chinokosha uye chichapinda munorondo dzenyika mbiri idzi. VaKerry avo vanhu vagurukota rezvekunze kweAmerica rekutanga kushanyira Cuba kubva muna 1945 vati vari kunzwa kunge vari kumba apo vanga vari pamuzinda weAmerica muHavana. Vataurawo pamberi pevakuru vakuru venyika mbiri idzi uye veruzhinji vauyawo kuzonzwa vachitaura. Vanhu vambonyarara apo manational anthem enyika mbiri idzi ange achiimbwa.
VaKerry vataura vachiti mutungamiri weAmerica vaBarack Obama pamwe nemutungamiri weCuba vaRaul Castro vakatora matanho akakosha ekuzvibvisa muuranda hwenhoroondo yenyika dzavo uye vari kutarisira mune ramangwana renyika idzi dzichidyidzana. Asi vati kumutsiridzwa kweukama uhu hakupe kuti vakanganwe zvakaitika kare. Vapawo semuenzaniso kunetsana pakati penyika mbiri idzi muna 1962 uko kwakasiya nyika idzi dzava pedyo nekurwisana nezvombo zvenyuclear.
Washington, the voice of America, VOA. Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC.
Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ni 15460 kHz pa shortwave.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Naurirano dzekupedza gakava riri mu South Sudan dziri parumana nzombe sezvo mutungamiri we South Sudan va Salva Kiir vakanzura rwendo rwavo rwekunoita hurukuro idzi mu Ethiopia uye hurumende yavo ndokubva yashevedza vari kutungamira munaurirano idzi kuti vadzoke kumusha. Gurukota rinoona nezvinoitwa mudare remakurukota vaMartin Elias Lomoro vati vakuru vakuru ava vari kusangana kuitira kuti vaone kana paine kupatsanuka muchikwata chiri kurwisa munyika iyi. Vakuru vaviri vechikwata chiri kurwisa munyika iyi vakabuda pachena vachiti havasisiri kudyidzana nemutungamiri wechikwata chavo Rick Macha uye vava kuumba chikwata chavo voga.
Vakuru vakuru vemuChina vanoti vari kuenderera mberi nekuferefeta zvakakonzera kuputika kweimwe imba inochengeterwa zvinhu sezvo paine kutyirwa kuti panogona kunge paine mishonga yemichetura iri panzvimbo iyi. Moto wanga uchiri kubvirana nhasi panzvimbo yakaputikika nechitatu iyo yaichengetedzwa mishonga inotyisa muguta reTianjin.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vachatambidza usashigaro wesangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC kumutungamiri weBotswana vaIan Khama svondo rinouya pamusangano uchaitwa kuBotswana. Vamwe munyika vari kuti kuvesa chigaro weSADC kwava Mugabe kwakabatsira kunyatsogadzurudza chimiro chenyika, vamwe vachiti hapana chazvakabatsira. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti kutungamira SADC kwava Mugabe hakuna zvakwakabatsira nyika sezvo Zimbabwe iri nyika ine matambudziko inotodawo rubatsiro kubva kuSADC.
Amene totobvunza imimi kuti munozvionawo sei kuti vaMugabe vakachibva chii, asi chandozivani kuti hapana, nokuti ivo vaMugabe ndo center of the crisis yomusadak, ndo center of the crisis yomuau, because ivo kana uri mutungamiriri vanhu vanozotadza kuti vakutaura kuti but ivo uri uchitaura kuti itai zvakati itai zvakati itai zvakati but ivo uri kuite chii. Iye zvino uri dawo defenda, muda kudifenda nyaya yekuti matem limits haasi right, hatidzi wodifenda kuti varongo vari rongo. Saka unotungamirira nyika kana kuti vamutungamiriri wemaboka akafanana sana SADC nana AU anotodawo mari kuti ibve kunze ichiuya munomu, inouya sei?
Vatsvangirai vanoti nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi hazvishamisi SADC ichidzora mudariro nyaya yeZimbabwe musangano iri.
So ini hangu maonero angu ndeyekuti at the core center of the crisis yomuSADC inofanira kuti ipere, and ndoda kuti nditaure ndichiti inini SADC inotofanira kuisa zvenyaya yeZimbabwe muagenda yeSADC. Ndinodawo kuti nyika ino 1 ZANUPF naMugabe kuti titi vari kutora nyika ino vachienda kupi hameno. That's number one. Number two, economy. Upfumi hwenyika hapasina. Hapasina kutaura nyaya yeupfumi hwenyika because hapana upfumi hwacho. Number three, vanhu vese havachaendi kudhira neZimbabwe.
Mukuru wesangano reorganization for Zimbabwe Trust vaTerence Chimavi vanobvumirana navatsvangirai vachiti vaMugabe vaitoshaya nguva yekugadzirisa matambudziko enyika dzemuSADC neAfrica sezvo ivo vaive nematambudziko akawanda kudarika nyika idzi.
Isusu maonero angu ndeyekutoti kutungamira kwataita uku zvaitonyanyisa kutinetsa zvaibuda zvazviriko kunokumba. Ndofunga maproblems atikusangana nawo senyika yeZimbabwe akakura kupfuura atingatarisa kuti akava akabata SADC kana kuti AU panguva isa. Ndofunga kutungamira kwatakaita SADC neAU hatina kukuona kumeso, asi takatonyanyisa kuona matambudziko muno munyika.
Asi vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimiririra vatakura zhangazha vati usachigaro hwavaMugabe hwakabatsira mukugadzirisa chimiro cheZimbabwe muSADC pamwe nemuAfrica.
Chinhu chimwe chete chikuru chakabuda nenyaya yekuti takambonzi tiri chaya weSADC kana kuti titori chaya weSADC iko zvino ndechekuti tanta kutarisirwawo senyikawo yakafana nedzimwe, kuti nyika haisi yevanhu vari kutukana, vanhu vari kurovana nyaya dzematongerwo enyika. Inyikawo inokwanisa kunzi zvaananewo chimbomiraiwo muri hapa munzi ndima chairman weSADC, asi hapana chimwe chataitarisirwa kuti tiite nekuti patitanitabva kwanguri kuya kwekunzi nyika iyi haisi nyika iri rights.
Vaenderera mberi vachiti hapana zvizhinji zvaitarisirwa kuZimbabwe sezvo iri nyika yainge iri kubva mumatambudziko makuru uye iri nyika inotodawo rubatsiro. Asi mudzidzisi munyaya dzezvematongerwo enyika pachikoro cheUniversity of Zimbabwe, Professor Charity Manyoriki vanoti vamugabe vakabata basa guru mukugadzirisa nyaya dzainetsa kunyika dzakaita seLesotho pamwe nedzekupondwa kwevanhu vekune dzimwe nyika kuSouth Africa. Vatiwo vanotarisira kuti vatungamiri venyika dzemusadek vachavandudza mabasa ekudyidzana munyaya dzeupfumi pamwe nekubvisa zvibinga mpinyi zvinotadzisa vanhu vemudunhu kufamba nekuita mabhizimisi avo zvakanaka. Asi vazhanga zvavati izvi zvinonetsa sezvo nyika idzi dzine mitemo yakasiyana-siyana uye inopokana, vachiti izvi zvinoda nguva kuti zvigadziriswe. SADC ichaita musangano wayo muBotswana svondo rinouya pasi pedingindira rinokurudzira kuvandudzwa kwemaindustry, uye izvi zvinoitika apo nyika zhinji dzemusadic dzisina chadziri kuwana kubva muzvicherwa nezviwanikwa sezvo dzisina michina yekugadzira zvinhu zvinozoshandiswa nevanhu kana nemakambani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mutungamiri wehurumende yeLesotho vaPakalitha Mosisili vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro webazi rinoona nezvematongerwo enyika kubva kumutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma muSadak. Asi mapato anopikisa muLesotho ari kuramba kuti nyika iyi itungamire bazi rakakosha reSadak iri, vachiti hurumende yenyika iyi iri kutyora kodzero dzevanopikisa. Muzvinafundo Charity Manyoruke vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe varizve nhengo yeZANU-PF Women's League kumaShonaland East Province vanoti vanotarisira kuti sachigaro mutsva weSadak vaIan Khama vachashanda zvakasimba mukugadzirisa zviri kunetsa muSadak kuti nyika dzibatane.
Tikuona saizvo munyaya dzeupfumi vari kunyanya kutaura saizvo kuti ngatiregei kungoendesa upfumi kunze tisinawo zvatawedzera, kuti mari yatinowana kunze inge yakanaka. Saka izvozvo tinozvitenda, uye kuti kudyidzana kunoita nyika dzemusadak zvidyidzane vanhu zvakanaka zvisina zvimhingamupinyi zvakawanda. Izvozvo zvakatanga kugadzirwa zvinhu zvinoita kuti vanhu vave nekudyidzana kwakadzika dzika mukati mesadak. Saka zvinhu zvatinotenda zvikuru. Saka tichingonyanya kukurudzirwa vari kuuya kuti varambe vachienderera mberi nebasa.
Asi munoona vaKhama vachibudirira here?
VaKhama vachaitawo pavanogona tsvuku zvekuti havasi kutora pasina kumbotungamira. Vari kutora pambotungamirwawo nevakawanda, uye patobva kutungamirwa nenyanzvi inoona nezverunyararo muSadak vaMugabe.
Muzvinafundo Charity Manyeruke vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe varizve nhengo yeZANU-PF Women's League kumaShonaland East Province pari parunare muHarare. Asi vaJoy Mabenge vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachikokera sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vanoti vaMugabe vakakundikana kugadzirisa zvinhu muSadak, uye vanoti vanotarisira kuti vaKhama vachashanda kugadzirisa zviri kunetsa muSadak kusanganisirawo muZimbabwe.
Sekufambiswa kwatakangoitwa kubva pakatanga nyaya yavaMugabe yekunzi vaMugabe vakutora masimba kuSadik, takashama tose kuti no, kana munhu achinzi nyika yake yanga iri mumadhaka achangobuda mumadhaka obva atonzi nawo matoma aya achitorai muchifambisa basa reSadik mberi, zvinoitawo here nekuti nyika yavo ivo vaMugabe maonero atinoiita isu vagari vemo tinoona kuti nyika yavo yanga ichiri mumadhaka iye atinoti crisis. Zvakasa zvanyatsopera sarudzo yemuna 2013 hadzina kunyatsokuzorodza nyaya yezvinetswa zvemuZimbabwe. Saka taifungidzira kuti vaMugabe vaida nguva yakati kuitira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti ichida rubatsiro kubva kuSadik hapazoitwe yayo tingati pachirungu compromise. Ino zvazvaatiitika papasina kana kukumanyira nekuti iwo vaMugabe ndivo nanga chipeseni weSadik ndivo zvakarengana chiyapeseni weAfrican Union. Saka tata kuti uku vanotya kurohwa mudumbu, uku vari kurohwa musana, iri kutsva mudumbu, iri kutsva musana, hakuna kana kwokutizira.
Ko, munoonawo sei kubata nyanga koitwa navaKhama?
Zvino tinoona kuti vaKhama vanga vari izwira nga riri rega risina kana anonyanya kunzwa kuti vange vachiisa nyaya dzavo mukati neyatingati agenda yeSadik zvainetsa nekuti vanga vasirivo sachigaro. Saka tiri kutotarisira kuti vaKhama pavava kupinda panyanga apapa vabve varangarira kuti pane nyaya isina kupera yavanoziva ivo nyaya yeZimbabwe. Vabve vazorangarira zvakare kuti pane nyaya yekodzero dzevanhu iri kutsiriridza nezvinhuisa zvakaomarara nyaya yeSwaziland.
VaJoy Mabenge vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachikokera sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition. Vanga vari parunhare muGaborone, Botswana.
Hurumende yeSouth Africa iri kuyambira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyorera magwaro ekushanda pamwe nekugara munyika iyi kuti zvinotora magwaro aya musi wa30 Gunyana usati wapfuura. Bazi rezvemukati meSouth Africa rinoti vanhu ava ngavaende kumahofisi eVFS Global Centers vachinotora magwaro avo. Bazi iri rinoti mahofisi aya achanga akavhura kubva nemusi wemuvhuro kusvika nemusi wemugovera kutanga na 8 o'clock kusvika na 5 o'clock manheru. South Africa inoti vakakumbira mapemits vasati vapindurwa ngavaendewo kumahofisi eVFS vachinobvunza. Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana maviri ezviuru zvakakumbira mapemits kuSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe Special Dispensation. Asi hazvisati zvazivikanwa kuti vangani vakapiwa magwaro aya. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata amai Diana Zimbudzana avanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum kuti vazivise veruzhinji muSouth Africa nezviri kuitika.
Tinoti kumuono wakanaka chaizvo nekuti nguva yanga yareba kubvira vanhu vachiita zvimapemiti izvozvo. Tinoona kuti zvakatanga musi wa 1 October. Saka kusvika musi wa 30 September kunenge kwapfuura gore zvine izvozvo zvaitwa. Saka tiri kuona kuti iye zvino vari kuti havari kuoma fezi yakuda kuti zvimhanye zvivharwe zvipere nekuti mapemiti aya ari kuexpire ese zvavo kuchekerere kupera kwegore musi wekupedzisira wegore muna 2017. Saka vanhu vakanga vanonoka kwaawana vanenge vasina chavakawana chakabhenefita paari nekunonoka kwavo kubuda. Asi tinokurudzira zvemazimbabwenzi ari kunoko ari kunzwa chiziviso ichochi kuti ngavamhanye vaende kwaizvozvo vanotora mapemiti avo nekuti kana zvikange zvadzokera kuhome affairs kuzozviteera zvinenge zvaakunetsa.
Avo vakatadza kuwana mapemiti aya pane zvimwe zvavangaita here semaziviro enyu?
Pane vamwe vakashaikwa mapemiti aya nezvikonzero zvakasiyana siyana asi vakanga vatokwanisa kuapply. Ivavo takanyorera kuhome affairs ichitizivisaiyo kuti pachaita appeal process. Hatizivi kuti appeal process yacho ichatanga rini uye ichatanga sei. Ndo yataa takamirira kuti vatizivise tikwanise kuzoapirira vanhu vane mazuva akaapply asi vakanyimwa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Vatine dambudziko navo ndevaya vasina kutombokwanisa kuwana mukana wokuti varinyiwe zvamuchose. Vanhu ivavo tinotoshaya kuti isusu tingazvifambisise nekuti tikabvunza vekuhome affairs vari kutotipa mhaka iwe kuti isu taka hatina kuzivisa vanhu kuti vanhu ngavaapply.
Amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vachitaura vari parunhare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuSouth Africa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nhasi tiri kutarisa kuputswa kuri kuitwa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri pamutemo pamwe nedanho remapurisa rekusunga vose vanonzi vaitengesera vanhu ava nzvimbo idzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anotera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Makore makumi mashanu apfuura, utongo hwejechetere hwakatanga muAmerica zvichitevera kudzikwa kwemitemo inobvumidza munhu wese wemuAmerica kuvhota.
Izvi zvakatsigirwa neurongwa hwemasangano ekodzero dzemunhu wese mumakore ekuma1950 nekuma1960 apo vanhu vatema vemuAmerica nevamwe vemarudzi madiki vakabatana mukurwisa rusarura rwaive muAmerica. Kudzikwa kwemutemo unopa vanhu vese kodzero dzekuvhota kwakasimbaradza donzo revanhu vatema.
Mutemo uyu wakasainwa nemutungamiri wenyika panguva iyi vaLyndon Johnson musi wa8 Nyamavhuvhu 1965 wakapa vanhu vatema nemarudzi madiki mukana wekuvhota. Mutemo uyu wakapawo hurumende masimba ekuona kuti kunyoreswa kwevanhu vatema sevavhoti kwasimudzirwa uye vakapawo muchuchisi wenyika masimba ekuferefeta panenge pachidzvanyirirwa vanhu vatema pakodzero dzavo dzekuvhota.
Mumakore akazotevera uwandu hwevanhu vatema vane kodzero dzekuvhota wakatanga kukwira paramende ikavandudzwawo mitemo yaitsikirira kodzero dzevanhu vekunze vari muAmerica.
Apo America iri kucherechedza kusvitsa kwayo makore makumi mashanu mutemo wekuti munhu wese ave nekodzero dzekuvhota wadzikwa, America inofanirwa kuyeuka vanhu vose vakashanda zvakasimba mukuti mutemo uyu uvepo.
Aya mashoko anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenyika chemutambo weRugby chaenda kuNamibia nhasi masikati uko chiri kunorwira mukombe we-2015 Africa Cup. Ukuwo mitambo yenhabvu iriko mangwana nesvondo apo zvikwata zvichange zvichitashurana mumakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Masebhoza ana kugadzirira zvakakwana nemhaka yekushayikwa kwemari izvo zvaimanikidza vatambi kuuya kunhandare kugadziriro. Vachibva kumba, murairidzi wechikwata ichi Cyprian Mandenge anga achichema chema svondo rese nemamiriro egadziriro aya. Asi asiyavimbisa zvake kuti vari kunotamba nepavanogona vachitarisira kukunda. Asi tarisa mamiriro anga akaita gadziriro ezvikwata zviri izvi zviri kuratidza izvo kuti Zimbabwe haimire. Zvakamira zvakadai, makundano eCastle Lager Premier Soccer League adzoka mushure mekumbomiswa achipa nguva kumakwikwi echibuku Super Cup. Kune mitambo miviri iri kumedzesa veruzhinji mate, mumwe wacho uri muHarare pakati peDynamos neZPC Kariba, mumwe wacho muBulawayo pakati peHaumaine Highlanders. Mutambo neZPC Kariba ndiwe kutanga weLeague Dynamos tirairidzwa naTondeline Raya mushure mekudzingwa basa kwaDavid Mandugora. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaEmmanuel Manchinya vanoti havasi kuda kunzwa imwe nyaya kubva kunandiraya kunze kwekukunda. Vanoti kunyange ndiraya atora chikwata ichi pakati pemwaka chaakapirwa basa iri ndechekuona kuti Dynamos yatora mukombe.
The coach basa rake nderekuti Dynamos itore championship kechi5. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Highlanders neHaumaine dziri kusangana masvondo maviri akateverana mushure mekusangana svondo rapera apo Bosso yakarohwa 4-3 nemapenareti mumutambo wechibuku Super Cup. Asi vaimbo vemurairidzi weTriangle vakamboitawo mutevedzeri wemurairidzi weMawarriors vaGishontini vanoti iko zvino Highlanders inokunda vachidoma zvibodzwa zvacho.
I think 2-1 is going to be the final scoreline outside.
Murairidzi weCapes United Mark Mate uyu ari patambo pari zvino akananga kuLafarge uko Capes United iri kusangana neFlame Lily. Kunyangwe vakawanda vari kuti maGreen Machine achakunda mumwe muteveri wechikwata ichi vaMichek Saga vari kutya.
Bhora harisina majema anonzi maGiants. Nonyaya kuti katarisa kana maAfcon kana World Cup masurprises anokuwanika kwese kwese.
Chikwata chiri pamusoro makundano aya cheChicken Inn chiri kutarisira kukunda apo chiri kusangana nechapungu. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Harare City neDongo Sawmills Rufaro, FC Platinum neHwange Mandava, Cholocho neTriangle White City, nesvondo zvikwata zvehurumende zviri kutambura Wawa Prisons neBuffaloes zviri kudamburana muAscot Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguva yekuti timbotarisa misoro inawo zvakare.
Matare dzimosva yemagistrate muHarare anofoma akapanywa.
ZCTU yoronga kuratidzira muchinhoi mangwana.
Nyanzvi dzopesana pane zvakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munguva yavanga varisa chigaro weSADC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu, ndokusiyamina Jonga, na Standekile Mhlanga, munhau dzechirungu.